kurikamba zvakanaka iwo parishin irikuitwa semapurisa vakabatana nefinancial services unit yereserve bank of zimbabwe saka ioperation iri kuitwa zviri pamutemo ioperation yekuona kuti vanhu vanoita zvinhu zvakanaka ngavateedzere mutemo vanhu vanenge vachiita zvinhu zvakasiyana siyana kwete kuti vanhu vanenge vachiita zvechitsotsi saka isusu mapurisa tiripo pakuchengetedza mutemo wenyika ndosamuchiona kuti takabatana nevereserve bank of zimbabwe pachirongwa ichochi
saka chirongwa ichi chakaparurwa riini uye kusvika pari zvino kwasungwa vanhu vangani
svondo rapera ndofunga maona kuti kumatare zvezvi kwaenda vanhu vanosvika ivo 65 chakaparurwa mazuva mashomanana apera hapasati pasvika svondo
chiri kuitwa muharare chete here nekuti tiri kuona vanenge vemuharare ndovamiswa pamberi pedare kana kuti chiri kuitwa nyika yose
chiri kuitwa zimbabwe yose hakuna dhorobha risiri kuzobatwa nechirongwa ichocho
kusvika pari zvino mungati zviri kubatsira here vava vashoma here vari mugwagwa umwe vari kuita zvekutengesa nekutenga mari izvi
ndofunga vereserving ndo vanokwanisa kupai mashoko vanokwanisa kukudzai kuti kana zvaakubatana nenyaya dzemari zvaakufamba sei